muchina mfaru teili tikurira snabas pakudzoka akatakwa ipapo mashash akabata kuti nemugwa chibva kumakazi kanosati wadya uchatomboridyisadza vanopopota baba vevanhu takutosesa kana ugara pamba vanopopota baba ivava mumba medu mazuva nokungogairana chandakanda chakundiparira wandakada ndichiti ndiya chanditarira wazondiomesera pamwana kondodzepamba panoona zvadza kunyanya apa china mufaro pamba apa vakatsamwa zuva nezuva apa china mufaro vana apa vakatsamwa zuva nezuva apa china mufaro pamba apa vakatsamwa zuva nezuva apa china mufaro vana kana baba vakatsamwa zuva nezuva vana vedu vatokanganisika dzingori hondo rimwe suvo chandimonya musika nowakandisofta pananga ndisisa dei endakangoziva ndobva zvichandisvitsa izvi baba vakatakwa vari kubata kodi ndombovatisiya kodi tumwe kokakodi zuva nezuva ndinorohwa vana vachiona zuro ndakatozoponeswa namai mona apa china mufaro pamba apa vakatsamwa zuva nezuva apa china mufaro vana apa vakatsamwa zuva nezuva apa china mufaro pamba apa vakatsamwa zuva nezuva apa china mufaro vana kana baba vakatsamwa zuva nezuva vanopopota baba vevanhu takutosesa kana ugara pamba vanopopota baba ivava mumba medu mazuva nokungogairana chandakanda chakundiparira wandakada ndichiti ndiya chanditarira wazondiomesera pamwana kondodzepamba panoona zvadza kunyanya apa china mufaro pamba apa vakatsamwa zuva nezuva apa china mufaro vana apa vakatsamwa zuva nezuva apa china mufaro pamba apa vakatsamwa zuva nezuva apa china mufaro vana kana baba vakatsamwa